mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti ipe vashandi mari yemihoro yakaringana vachiri vapenyu, kwete kuzobvisa mari yekuti vachengetwe zvakanaka pavanenge vafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233, zvichitevera kufa kweumwe munhu kuMatebeleland South neZuro. NeZuro vanhu vanoita makumi maviri nevasere 28 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi maviri 20 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vasere kana kuti 8 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevasere 48 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine zana nemakumi masere nevanomwe 8187. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 7692. Hurumende yazivisa kuti kutangidza izvozvi ichabatsira nemari inoenzana nemadhora ekuAmerica mazana mashanu parufu rwemushandi wehurumende. Hurumende inoti izvi zvichaitwa kunyange mushandi uyu ange aine zvimwe zvirongwa nekambani dzinochengeta vafi. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati mari iyi ichapiwa mudzimai kana murume wemufi kanavo vana vavo vakuru kana umwe anenge akadomwa. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuziva zvinhu zvinofanirwa kutanga kuitwa, vachiti vashandi vehurumende vari kunetseka iko zvino ndivo vanofanirwa kupiwa mari inovagonesa kuramba vachichengeta mhuri dzavo zvakanaka. Vamoyo vati varairidzi havasi kukwanisa kuenda kumabasa nekushaya mari, asi hurumende iri kuvimbisa kupa mari kuhama dzemushandi wehurumende anenge afa.
Hatisati tanzwa kuti zviri kubuda kuna wizi ichokwadi rakaita sei ndiyo chinhu chekutanga, asi kana zvirizvo zvapfungwa nehurumende zvinokumbokira zvaitaurirwa kuvatungamiri vevashandi vehurumende kuti vape maonero avo kuti kana pane urongwa hwakadaro uri kuatenda kana kuti uri kugadzirisa here madambudziko agara aripo. Tese tinozviziva kuti vashandi vehurumende tingati vematicha kunyanya vaida mari inotofuura ipapo. pane kuru neupenyu wanhasi nemagariro anhasi.
Asi kana chiri chokwadi kuti hurumende inoda kuzopa vashandi vayo mari iyoyi, pane chakaipa here kuitambira?
Haisi mari inopa vashandi kane kuti mushandi anenge akatofa iri kutopiwa vanhu vanenge vasara. Asi kana hurumende ichida kupa hama handizvizivi kuti chinhu chatinga pemberera here iyozvino, kuti hurumende iri kuratidza kupa $500 pamhuri yangu kana ndafa kana ndaishandira hurumende kuti vaende kunondiviga. Izvozvo chete, asi haisiri zvozvinozondivapa kana pensheni yacho iyo mhuri yangu. Maonero edu, I think hurumende haina kutsikamisa pfungwa panyaya dzakadaro. Saka vangangoendera pamberi vachiti vanotakupa, asi hazvibatsiri vakawanda.
Pari zvino imimi nesangano renyu pane zvamuchaita here nenyaya iyi? Avo vange vari munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende ari kushora zvakasimba urongwa hwehurumende uhu. Mutungamiri werimwe sangano revashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takashira Joe, vanoti danho rehurumende iri kurota masikati chaiko nekuti vashandi vehurumende vari kuda kubhadharwa vachiri vapenyu. Dr. Joe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti masangano evarayiridzi manomwe akabatana ari kunyorera kuhurumende achisvitsa kunyunyuta kwevarayiridzi neurongwa uhu.
Isu tinoona sekuti ndokurota masikati. Vanofanira kuti vazive kuti chatinoda isu savashandi kurarama, kuriritirwa tichiri kurarama, uyezve kuti tikwanise kuriritira mhuri dzedu. Pari zvino tiri incapacitated, tingafara dai vaitipa mari iyo pamwedzi yakadero tichiri kurarama, kuti tikwanise kubatsira mhuri dzedu, tikwanisewo kuti dziende kuzvikoro, tikwanisewo kulodha, tikwanisewo kuriritira mhuri dzedu. Saka izvi zvokuda kuzoti vatione sevanhu vakanaka tashayika, ndinoda sekuti izvozvo izvo hazvina musoro, nokuti isu izvezvi tinoda kuti tirarame, mari iyo yechibese richararama. Zvokuti vazotipururudzira tashayika ndo zvatisingadizi. Saka zvokuti vashandi vehurumende havadi kuti vazoita speechify pamafinara avo. Vanoda kuti hurumende ivachengetedze, ichengetedze kodzero dzavo vachiri kurarama pari zvino, kwete kuti vazoshayika vozoti ndiye waiva mushandi wedu. Hatidi unhubu nounhu zvatudzwa hwakadaro.
Imiwo makambogarwawo nemi pasi here sevashandi vacho vachange vachizobatsirwa nechirongwa ichi?
Hatina kumbogarwa nesu pasi. Hurumende yangoita muririro wayo, nokuti idendera rinongoda ririmwe chete ndozvainoita izvozvo mazuva ese. Haikwanisa kugara pasi nevashandi vayo kuti tingoyana natiche nonzi pachiri kudhaya noku. Vanongoti zvavarota zvavafunga vachifunga ndozvavotaura. But isisu hatikwanisi kunyaradza namatakana naakadaro. Tinoda kuti tiite nhaurirano dzamandorokwati, uyezve tichivapa unhunha zvedu in terms of our priority. Hurengi ingava iri part of our priority but iri kumanumber 5. Priority number 1 ikozvo ndoda ndeyekuti tinoda kuti tirarame kana kukapasitetewa, tikwanise kurarama usavashandi uye nemhuri dzedu. Zvino
Mune matano amuchatoro here mushure mekuburiswa kwechiziviso ichochi.
Wangu tagara izvezvi tiri mushishi sema United Front ya Teacher Union kuti tinoda kuti tione mukuru wenyika timupe petition yedu nokuti tinoona kuti vatora nguva vasingadi kutaura navarairidzi apa zvakaomera varairidzi. Saka ndinoona sokuti ndoimwe yataisa papetition yedu iri kuenda kumukuru wenyika manje manje in 2 days or so ichange ichienda kumukuru wenyika. Vamiriri vamateacher union vachimata vachienda nepetition kumukuru wenyika iyoyo inenge iripo papetition iri kunyorwa izvezvi ichiri kubikwa asi yava kuibva manje manje.
Ko iyo nyaya yemihoro yenyu yamagara muchiramwira mabasa pane zviri kufamba here?
Hapana chiri kufamba nokuti dambudziko riripo nderekuti maministers emuhurumende havasi kuda dialogue. Patakapedza kutaura navo mavhima tikazotaura zvena minister of education vese vanongonakurirana.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Asi pesangano rinonzi Nyasha Africa, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reWashington DC, zvakatanga chirongwa chekuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica, $50,000, ichashandiswa mukusimudzira zvipatara, vanachiremba navanamukoti muZimbabwe. Imwe nengo yesangano iri vatakura Taylor vaudza Mike Hove westudio 7 kuti mari iyi ichashandiswa mukutumira zvekushandisa zvakaita semakombiyuta pamwe chete nekutanga zvirongwa munyika zvichabatsira vanhu vari kutambura nezvirwere zvakaita sechirwere cheshuga diabetes, chirwere chehypertension kana kuti blood pressure nezvimwe. Ngati nzwei vachitsanangura.
Nyasha Africa ichirongwa chakatangwa nemurandakadzi wemuZimbabwe anonzi Debra Nyasha Peters. Akachitanga mushure mekuona matambudziko ari kuita vanhu vari kuZimbabwe nenhau dzehealth. Akaona hama dzavo dzaitambura dzodopa akazoti regai tibatsire isusu tiri kumhiri kwemakungwa. Ndopa akataura nini bhandu dzoti zvonizi ndezvaanoda kuita and ndakaona kuti tibatsirane ngati zvati pamwe chete.
Mungatiudzawo kuti ndepapi pakuda kunyatsobata inyaya dzecovid-19 inyaya dzediabetes inyaya dzakadii?
So tikubata zvese nekuti covid-19 inouya and then yotambudza vanhu vane diabetes, vane hypertension, saka BP, blood pressure. Saka tikuda kubatsira vanhu vese vane utachiwana hweHIV nevamwe vanenge ari like vanhu vakuru vakawana ndo vari kuwanzobatikana neutachiwana hwecoronavirus. So tinouya tobatsira vana ana mai vane pamuviri kuti vagone kuita sei kuzvara zvakanaka.
So imi muri wechidiki muri chizvarwa cheZimbabwe asi murikugara muAmerica, chichakaita kuti muve nechivido chekuda kuva nhengo yechirongwa ichi?
Ndine hama dzangu neshamwa dzangu dzichiriko kuZimbabwe dziri kundiudza kuti dziri kutambudzika kuwana mishonga yekurapa ingava iye yeshuga yechirwere like HIV also ma equipments. Saka inini semwana semukomana wechidiki ari kutotanga kuita the health, ndakaona zvakamirisana kuti ndanenge ndiyo ndichibatsirawo hama dzangu neshamwari nanasisi nanagogo vari kuZimbabwe.
Pane zviripo here pachirongwa ichi zvakanangana nekubatsira vechidiki muZimbabwe?
Yes, tinema youth initiation programs anoda kudzidzisa vanhu vechidiki kuzvibata nekuzvichengetedza mwiri wavo eating healthy, vachidya chikafu chine utano, nekuve also vanoexercisa vachimhanya nekuenda kujimu.
mungatudzawo zvizere pakuti chii chakaita kuti nechivimbo chekuda kushanda nevamwe vanhu pachirongwa.
So GoFundMe page yakatanga nekuti tinoda kubatana neimwe organization inonzi Meche. So Meche inokupai my equipment and this like kuzvino kukumba anga mubhedha with ma hospitals vanga mishini yema blood pressure and then onopai mahara and then muzongobhadhara kushipa kukumba. Saka taona zvakaringana kuti tibatane nevanhu vamwe maZimbabwe nevanhu vepasiriyeso kuzvino tingounganidza chiratidzo zvonichi tidi mumusha mumwe chete and tinoona kubatsirana nekuti charatsino achitswanoenda.
Saka mari yamuchange muchiunganidza inenge ndeyekubhadhara kutakura zvinhu zviri kubva kuno kuAmerica zvichienda kuZimbabwe.
Ndeyekubhadhara zvinhu zviri kuenda kuZimbabwe nekubhadhara duty, but hatisi kubhadhara kuita sei kutenga zvinhu zvacho, tichingobhadhara kuendesa kumba. Vanotipa zvese, tinotsvaga madhokotera nemalisti yezvinhu zvavari kuda and then toenda ikoko tichatora even vanhu vekuno kumavolunteers toenda tonoita packaging kumaofices avo kuAtlanta nekumwe kuCalifornia and then from there vanozoendesa chitenge kukumba.
Nhengo yesangano renyasha Africa vatakura Tela vari parunhare mudunhu reWashington DC naMike Hove weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekusukwa kuSouth Africa kwamufundisi Shepherd Busiri nemudzimai wavo Mary vachipomerwa mhosva yekuchenesa mari kana kuti money laundering inoita mamiriyoni zana nemaviri emarandi 102 million rand yakawanikwa nenzira dzisiri pamutemo. Kuroniko rinoti hurumende yati vanoshanda mumabasa ekutakura vanhu nezvinhu kusanganisa vatyairi vemakombi nemakondakita vanyorese neNational Social Security Authority kuti vagowana mari yekuvabatsira kana vasvitsa zera rekumushandigere. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pekushaya nemusi wemuvhuro kwevakambomirira Zimbabwe kuAustralia uye vaimbovegurukota muhurumende yava Robert Mugabe amai Florence Chitauro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwana nukasuma studio 7. Kuno kuchiredzi East and South. Tine dambudziko. Takumbura wano sonchamisa uyo watibatsirewo minda dzedu dziri kutorwa. Uyo watinunurewo. Vanhu vacho ava mazano PF vana. Ana urombo, ana tsitsi. Rongoramba chingotorera vanhu atizwe kuti rudzi rwedu irwu takaita sei. Vakadishorei.
Vashamara veStudio 7 vanotipawo news dziri dzechokwadi. Tokutendai nebasa ramunoita. Ndokutaurawo panhau yemari. Mari dziri kuindozhwa kuZimbabwe. Mari dziri kuindozhwa kuZimbabwe. Vakanganwa here kuti vakambotiitira futi. Pachina gono paya, pachina gono. Tikasvika kumatirioni mari dzavauda kuintrodusa idzi ngavasadarwa nehurumende yeda. Kana munangawa ngavaziva kuti ramangwana vakazobvawo pachigara pavachachema.
Makadiko vatereri weStudio 7 nevatepfenyeri weStudio 7. Ndaida kumbobvunza kuti kostudio sei takawana studio doko yanga isingawiki. Hapana zvatakambonzwa izvo. Mufana kuita muchigadzirisa mushina iyo studio inatokuita tikatoshoterwa neStudio 7 katoita kunge tatorana nenzara. Saka studio inofanira kunge yakationa kevo kuti inatoterereka yakazara Those are for India, one of the country of Studio 7.
Maradigo, Shamarari Studio 7. I knew one didn't do far as I used. Ndokumbira kuti mundu dziro vamunangagwa kuti ngavaititiro zvekutitungamirirawo nyika kwete kuita zvekutitongerawo nyika nekuti vakatonga ako vematare vozoita seiko ivo ngavatungamirire nyika chete vazive zvetinoda isusu sezvizvarwa zvezimbabwe kwete kuti vatitonge hatisina mhosva dzatinadzo kana vasingakwanisi kutungamirira nyika vechida kuita basa reutongi ngavaende kutsvaga basa kumakoti uko vakwanise kutoshanda ikoko.
Joseven, makadi ikoko vanajonga kandimiriwa nanasisi mavhi isu kuno tiri raiti kuzimbabwe ndini mai rutendo chapeuka ndinoda kutaurira monzora kuti wewe monzora wakangamwa here chokwadi wanhu wakafira musangano wakangamwa here chokwadi pawakaita MP wewe kunyanga North pawaiwa vanhu vachirara musango wana Love More Kenende wana Francis Makoto wana Gondokondo Tabwa wawakangamwa here chokwadi kutengesa jika monzora monzora vari kure vari kuzviona usadaro midzimu iri kuchema namwari ari kuchema newe zvichapera monzora.
Makadiko yeStudio 7 toti ndanawo dzenyu dzamatipa yedu yezvikoro zvehurumende zvazvo kudzidzwa izvo ndokuona vana vachingodzoka makusenseni abuda makuseni kuma9 atodzoka chiiko naedu ichi chimotibvunzirai vapo mangwana kuti chikoro chekupi chehurumende chiri kudzidzwa chiri kusera vana vari kuchikoro chimovafonera ti mzoti vanotichipa papo kwete zvavo zvavari kumhanya kuti hei masankisheni kuda kuti tagara nevaimbi ta masankisheni vakomana kana ivo vaimbi pacho vanoenda kugara iro gara ripi kuita masankisheni masankisheni ava vakazvikonzera egaira kumana vanoti hatichazivi here isusu vanoti hatizivi here masankisheni mukafamba zvakanaka masankisheni anobviswa asi kumbunyikidza kodzero kudzvinyirira kuita sei ndo zvinokonzera masankisheni kwete vaimbivaimbi pacho vanoenda kugara nemasankisheni vakutsvagawo kurarama vangaita sei kana vakapuwa vana mbijana iyoyo vanorarama.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rezvemitemo kana kuti Department of Justice pamwe nematunhu emuAmerica gumi nerimwe vaenda kumatare edzimhosva kwavanomhangarira kambani yeGoogle vachiti yakurisa, naizvozvo yape kutadzisa mumwe makambani kuitawo basa iri. Google inopa vanhu mukana wekutsvaka zvese zvavanoda padandemutande nekushambadza kana kuti search engine. Google pamwe chete nekambani yeFacebook dzinonzi dziri kuwana mari inoita zvikamu 60 kubva muzana yemari yose inowanikwa mubasa iri. Muchinafundo Stan Mukasa vepaIndiana University mudunhu rePennsylvania vanoti uku kutashurana kweshoroma kusinei nevanhu vanoshandisa Google neFacebook sezvo bazi rezvemutemo richingoda kupatsanura mabasa ari kuitwa neGoogle kuti aitwe nemamwe makambani.
Kunoku kuUnited States kune mutemo unonzi antitrust law. Mutemo iwoyo unotiwo hapana kampani imwe chete inodominata mabasa mabusiness. Yakaitwa kuma 1990 panguva yekampani yainzi Standard Oil. Saka Google kana uchiita search kana uchitsvaga chinhu paInternet unoenda through Google. Google manje ndo inodominata masearch paInternet. Mamwe makampani avo angaita kuitawo masearch avo achakwanisi kukwikwidza neGoogle kuti Google yakurisisa chaizvo. Saka Department of Justice ikutiyo Google wanenya kukurisa hauchape mukana mama makampani ala kutomba sechichi. Saka Google pamtemo yo inofanya kuti ningirikwe ipo mamwe makampani mukana wiku computer. Google ne Facebook ziri chubezi makampani wa wanoona 60% de advertising mari advertising ngekuti paoneta search ka Google inoona mari pakusearch kwa pache pako
tinoti zvekuda America zvainoshandisa market economy kana kuti capitalism kubudirira kwekambani ndio kunodiwa sei vachirangwa kuti kambani yavo yabudirira zvikuru
ya market economy iripo zvakati chiko makambani anzvimo hani kuti mwe kambani kurisiti kana muti tima bazi anoshanda anoita kwakati mwe kambani mabazi iwe joi nima bazi anawatisisa anofamba kutisinopa kwa unofira kuti kukweni kukulidzana kwaka kwaka fanera hapana kambani mwechete inokurisa kikijaje kukurisa zvokuti inoshandisa inoshaisa mambo kambani mukana kukukopita.
Saka Google inonzi ita sei hapa yoita sei manje iyo yakabudirira kudaro
pane ma options mairi imwe ndeye kuti mamwe mabasa anoitwa ne Google asaitwe ne Google ba apuwe imwe kambani zvakafanana nekuti kana mabhazi zako anobva kuHarare achienda kuBurawayo awandisa break up ndeye kuti ukabva kuBurawayo uchienda kuHarare haupike mapassengers kukwero haupike mapassengers kukwekwe unongoenda kwadaro so ndokunonzi kupatsanura kampani kuti isakurise maningi ndo zvikuitwa pane zvimwe zvikukuru zvainoita zvairi kunzi usaiteba chipa mamwe makampani mukana
ko izvi zvinoreve kumunhu wazvake nai profesa mukasa
hapana zvazvinoreva uku kurwisana kwewakuru wako kurwisana kwemakampani hapana zvazvinoafekta ngavarowane vaikusoo imi mumosinwa maheu
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vepaIndiana University mudunhu rePennsylvania vari parunare neStudio 7. Madzangu taurai zvenyu kamboka nobva kuna Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233 sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti ite vashandi mari yemihoro yakaringana vachiri vapenyu kwete kuzobvisa mari yekuti vachengetwe pavanenge vafa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi yapo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.